vachisvika chikumbiro kudare iri chekuti mutongo wakapiwa vatungamirai madzokere valasti mainge hama vafinias natarikwa pamwe namuzvare yuvhoni musarurwa wekuti vapike makore makumi maviri vari mujeri gweta revasungwa ava hama beatrice mutetwa vati dare repamusoro rakakanganisa parakavawana vaine mhosva amai mutetwa vati kunyange hazvo muzvare musarurwa vakaburiswa mujeri mushure mekunzwirwa tsitsi nemutungamiri wenyika zvakange zvisingakodzere kuti vabatwe nemhosva kubva pekutanga sezvo vati mapurisa akapa ufakazi pakutongwa kwenyaya iyi mudare repamusoro akapa umbo hwakasiyana amai mutetwa vati ufakazi hwemapurisa aya hwakasiyana nezviri mumutongo wavachinembiri bhunu avo vakatura kuti ufakazi hwese hwakapiwa nemapurisa hwakanga hwakafanana zvairatidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzera kufa kwemupurisa vapetros mutedza pane rimwe bhawa riri mumusha weglenview muno muharare muna 2011 amai mutetwa vati dare repamusoro harina umbo hwarakapiwa nevafakazi hunoratidza kuti chii chaizvo chakaitwa nemumwe nemumwe pavasungwa ava chinoratidza kuti ndivo vakauraya vamutedza vati panzvimbo yemabhizimusi apa pakanga paine vanhu vakawanda vaizvifambirawo saka nokudaro zvinoshamisa kuti hapana kana munhuwo zvake akauya kudare kuzopa ufakazi hwekuti akaonawo kana munhu mumwe chete zvake pavasungwa ava achiita mhirizhonga ingave yakakonzera kufa kwavamutedza kunyange hazvo mapurisa akambengaudza dare kuti vasungwa ava pavaikumbira mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti pane veruzhinji vakawanda vaifanira kuzopa ufakazi hwokuroverera vasungwa zvataurwa namai mutetwa mudare zvatsinhirwa navacharles kwaramba vano verimwe remagweta evasungwa ava
tanga tichingoti dare rehaikoti harina kunge ranyatsokwenenzvera nekudonongodza umbowo hwakapiwa nyaya iyi inyaya yakaitika pakazara vanhu pakanga paine vanhu vakawanda and tinourombo zvikuru kuti kune mupurisa akatemwa akafa but nyaya yedu yanga iri yekuti hazvizikanwe kuti akatemwa nani zvinonetsa patemu paitika zvinhu zvakawanda kuti pane vanhu vakawanda vari kumhanya vari kuita zvakawanda kuti muzive kuti chaiye angadai akaita chinhu chakadai ndiani saka ndo yanga iri nyaya yedu kuti aiwa dei dare rehaikoti rakanga rakanyatsodonongodza rakanyatsotarisisa nyaya idzi ingadai risina kubata vakomana ava nemhosva uye nekuvaendesa kujere for 20 years saka tanga tichingokumbirawo kudare repamusoro kuti dare rakatonga kuhaikoti harina kunge ranyatsotarisa zvakanaka asi imi chitarisaiwo zvakanaka kuti vakomana ava nemusikana uyu vakwanise kuwana nge vachiwana kusununguka kwavo
asi gweta rehurumende panyaya iyi vafungai nyahunzvi vaudza dare kuti hapana chakakanganiswa nemutongi wedare vachiti mutongi akashandisa mutemo sezvauri uye umbo hwakasvitswa mudare pakutongwa kwenyaya iyi hunoratidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzeresa kufa kwavamutedza vanyahunzvi vati vanhatarikwa kunyange hazvo vainge vasipo pakarohwa vamutedza vakafa kutakura kwavakaita vamwe vevasungwa vakanga votiza panzvimbo yakaparirwa mhosva kunoburitsa pachena kuti vaive nerimwe nevasungwa vakabatwa nemhosva ava vanyahunzvi varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo webasa ravo kutaura nevatori venhau vatongi vedare resupreme court vatatu vanga vachiti amai elizabeth gwaunza amai susan mavhangira pamwe namairita makarau vati vachazotura mutongo wavo pazuva ravasina kutara zvichakadai muzvare musarurwa avo vauya kuzonzwa nyaya iyi vaudza studio 7 kuti mwoyo wavo unorwadza pose pavanoenda kunoona vavakange vakasungwa navo kujeri
ini ndiri kushungurudzikana kuti inini ndiri panze vamwe vangu vari mukadzi chishuviro changu ndechekuona last nenge hama natungamiri yemadzokera vari panze vakasununguka vapiwa freedom yavo nekuti tara chokwadi pamberi pamwari hatina mhosva yatakapara ende hatina kana chatinoziva kuburikidza kwerufu rwapetro semutedza zvinhu zvinoramba zvichindishungurudza kuti pandinoenda kunovavhizitira kujeri vanhu vanenge I think they have lost hope right now. Vanhu vari kungoti ameno mwari zvavachatiitira pati rungonamata kuburikidza neapiyo yatanga kupinda nhasi kuti dai mwari vanga vanzwawo at least vakapiwa bill pending appeal apiyo yedu yozoitwa hearing vari panze because zvinoti munhu wese anga akasununguka achisangana nemhuri yake achirarama nemhuri yake because tara iko zvinezvi vana vavo havatoonekana maschool fees madzimai avo ari kutoshayiwa chekudya checho nokuti ndiwo mabreadwinners ari mukati hapana mararamiro ari kuita mhuri dzavo kukoma kwa kaita upenyu Mzimbabwe murizawo zingu siririsa zinakana pekuchangira
mnyori mkurume MDC notunga miruwa na vaneoso mchamisa vacha utonuwende vauzao studio 7 padare apa kutisebato varu kushushika na zukuru kutinengo zebato ravo ziru kushunguru ziru wa mosho ya vano cha zina kupara
zinoti rwaza zukuru ndo saka tau ya pano ndakachane makora ano shika mashanu tisipusha kuti apiru yao inzuige sezo wa manzu kwa mdare umu last maenga ama muna angari kuchesha alusifa 20 years ni mosho ya zina kupara kansula wedu anga azipo asipo pakaitika nyaya patarikusema 20 years so vanhu ava vanhu vakasungwa nenyaya dzematongero enyika ndosaka tauya semusangano muri kuona ma MP edu ese vakuru vakuru vedu vice president vedu vari panapa muri vasungwa iripo panapa tauya kuti tizosupporta kuti apili yavo inzwike and sekuona kwataita tiri kutarisira chaizvo kuti vacharula in the favor of the applicant because vanga vasina mhosva vanga vasipo pakaitika dambudziko iri
vamaenge hama nevamwe vavo vakatongerwa kuti vagare mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuponda vamutedza vasungwa ava vakanga vari makumi maviri nevasere asi vamwe vavo vakawanikwa vasina mhosva pakutongwa kwenyaya iyi vasungwa ava vakati vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika vachiti havanei nekufa kwakaita vamutedza padare panga paine utungamiriri weMDC wanga uchisanganisira mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato iri amai Linet Karenyikore mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDouglas Monzora munyoro anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese nevamwe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.